Ndino kuchingamidzai nemufaro ini ndini tanonoka wande ndichiti eino imisoro yenhau dzanhasi chishanu zvita28/2017. Mumwe wavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKonstantino Gurevich Chiwenga vanotora zvekare mhiko yekuvagurukota rezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti defense minister unova munongedzo mukuru wekuti hurumende yava munangagwa yakabatwa nemauto. Zimbabwe inopinda mugore idzva kekutanga mumakore makumi matatu nemanomwe iine mutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa zvichitevera kubvutirwa masimba nemauto kwakaitwa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vagari vemuHarare vochema-chema nemvura yakasviba yavari kunwa, izvo zvaita kuti vaite musangano wechimbi-chimbi nameya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni. Zvikwata zvotanga kutenga nokutengesa vatambi segadziriro yemwaka mutsva wenhabvu munyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zvakasangana nevanhu mugore ra2017 pamwe neshuviro yavo yegore idzva ra2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 6080 15580 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am uye 2pm mazuva ose. Musakanganwazve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.